Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kurudziro yagavhuna webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya yekuti vanhu vashandise mari yemunyika zvakanyanya ipfungwa yakanaka chose asi zvinoshanda chete kana mari yemunyika iyi iine uremu hunounza chivimbo muvanhu. Vachitaura kumusangano wavakaita nevemabhizimusi svondo rapera, vaMangudya vakati kushandiswa kwemari yekunze munyika kwakaonekwa kuti hakukudze upfumi hwenyika kunze kwekungodzikamisa chete mitengo yezvinhu. Vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu vemunyika vanofanirwa kuve nechivimbo nemari yemunyika kuitira kuti itambirike.
Icho ndechokwadi, asi kushandiswa kwelocal currency kunonyanya kudetermineswa neconfidence yevanhu munyika imomo mulocal currency iyoyo. Endewo zvakare confidence mulocal currency inodetermineswa zvakare neyatinoti pachirungu inflation. Inflation inoderedza kusimba kwemari, zvoita kuti vanhu vakawanda vasade kushandisa mari iyoyo.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, avanoti chivimbo nemari yemunyika chinofanirwa kutangira kuhurumende.
Ndinoona sokuti zvichanetsa kuti tinge tichikwanisa kushandisa local currency yedu, nekuti chero tikatarisa hurumende ine zvinhu zvakawanda zvayakutaja neforeign currency, zvinosanganisira chero matoll gates chaiwo. Saka ukaona hurumende yacho pachayo ichichaja neforeign currency yochizoda kuti vanhu vashandise local currency, ndinoona sekuti chinhu chinenge chakati womei.
Vaimbotungamira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanotiwo mari yemunyika inofanirwa kuzvishambadza kwete kushambadzwa navaMangudya.
VaMangudya havasi mutsva mune zveupfumi hwenyika, ende vari kuzviziva kuti upfumi hwenyika vaporonga. Vanozvinzwisisa kuti mari yenyika haishambadzwe sezvatinoita zvokupfeka kana zvokudya, inozvishambadza yega.
VaMutasa vanotiwo nyaya yehombe yaita kuti mari yemunyika ipere simba inyaya yeuori. Asi pane chakaipa here kuti nyika ishandise mari yekunze? Dr. Chitambara vanoti
dollarization ine benefit yekuti inounza a bit of stability, nekuti hurumende Reserve Bank haichisina simba rekuprinda ma United States dollars, nekuti ndoanenge akushandiswa zvakamboitika zviya muna 2009.
Asi vanoti mari yemunyika inokwanisa kutambirika chete kana nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yadzikamiswa.
As long as my economy is not disciplined, we in a high inflation economy haifambi zvakanaka. Saka I think tinofanira kudila nenyaya dzeinflation idzodzi, nekudzipedza chete hunge tadila nenyaya dzefiscal discipline, monetary discipline, uyo hunge tadila nenyaya dzeliberalization yeexchange rate. Zvinoitawo zvakare kuti pave neexchange rate stability inobatsira kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira setatiri kuona.
Imwe nyanzvi mune zvemabhizimusi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanotsinhira pfungwa yekuti vanhu vaite chivimbo nemari yemunyika.
Saka panoda kugadziriswa nematanho akati wandei anofanira kunge achiitwa. Chekutanga kuti mari yenyika inge ichisimba uyezve vanhu vaifarire, chinofanira kunge chiri chekuti imi munofanira kunge muchitengesa zvinhu zvakati wandei muchiendesa kunze. Zvakureva kuti munenge muchihora mari yekunze yakawanda, atinoti maexports aya. Maexports enyu anofanira kuramba achiwedzerwa zvekuti muriramba muchiwana mari yekunze yakawanda. Yawanda kudaro zvakureva kuti munhu wese ari kuida anenge achiwana paaidira. Izvi zvinoreva kuti hapasina demand iri excessive yekuti munhu wese anenge achingoti ndikutsvaga mari, nokuti anenge aitsvaga anoiwana nekuti munenge muchiexporta imi.
VaMangudya vakati nyaya yeinflation vachaigadzirisa kuburikidza nekusimbisa kushandiswa kwemari yemunyika pamwe chete nekukasika kuwanisa vanenge vahwina pamusika wemari yekunze mari dzavo mukati memasvondo maviri senzira yekuti mari yekunze iwande mumabhizimusi. Asi nyanzvi dzezveupfumi idzi dzinoti kunze kwekunge hurumende yatora matanho akasimba kurwisana neuori, upfumi hwenyika hunongogadzirisika chete kuburikidza nekudzorwa kwemari yekunze kuti ishande munyika kana kuti dollarization.